muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.
You are listening to Studio 7 from the Voice of America in Washington on Monday, April 5th, 2021. And this is Live Talk. I am Kip Stube.
And I'm Marvelous Mhlanganya, who is broadcasting from my home in Washington, D.C. because of the COVID-19 pandemic.
Tonight on Live Talk, we are talking about the COVID-19 pandemic and the Easter holiday.
And according to the Ministry of Health, 36,923 people have contracted COVID-19 since March last year. And 34,748 have recovered, which is good news. The Ministry of Health also says there is some bad news, with 1,525 having succumbed to the disease. Almost 6,000 people got their first shots of COVID-19 vaccine yesterday, bringing the cumulative total to 117,287. And there are 21,600 people who have received their second jab of the COVID-19 vaccine.
At the same time, millions of Zimbabweans are on Easter holiday, which ends today. There were tough restrictions during the holiday amid fears of a new wave of COVID-19. Ibambe is Rwanda balamtanje spoka nge COVID-19 bese siba lokunye ke okuthiyeneyo esikhuluma ngakho okunjengo kwezakala kobulawayo kwezakala eHarare lezinyindawo esithiyeneyo sinenhlahla ngoba lamhlanje silo ezachisa sibanda khona ngale kobulawayo uzabe siphakulela sibili okunye okwezakala khona ngale kobulawayo so siyabona nje ukuthi abantu asebehlatshwe iJackson ye COVID-19 lokho inani labo likhuphuka siyabona ukuthi cumulative figure kube sithi laba sebehlatshwe okokuqala sibe ngabantu abangani bafika ku 117,287 bese sithi laba sebehlatshwe okwesibili bafika 21,600 so siyabona ukuthi ke kungani bajova kuzobuya ke ngesikhathi se COVID-19 kula manje siyakwazi ukuthi ke okuhluphayo abantu baku holiday ye Easter kodwa ke kunjalo ukhayangazana ukukhona okusinda uZulu so kunjalo ke Marvelous.
Aiwa kunawa vachango bva kupinda muchirongwa tinoti Happy Easter, Easter Monday, muswa nasi April 5. Ine ndiri kutepfenyura ndiri muno muWashington DC pamusoro pedenda reCOVID-19. Iro bazi rezveutano riri kutaura iro kuti pari zvino pane vanhu vawanikwayo vachibatwa nechirwere cheCOVID-19 vanosvika 36,923 kubvira pachakatanga muna March gore rapera. Kozouya zvakare vanhu vakabata denda iri vakarikunda vari pa 34,748. Uyezve tinoona baziro rinotaura iro kuti vanhu vabaiwa nhomba yeCOVID-19 pari zvino. Vachitora vanhu vese vakavabatanidza pamwe chete vari kusvika pa 111,287. Kozouya zvakare avo vabaiwa ivo nhomba yavo yechipisi sezvo nhomba idzi dzinouya dziri mbiri vasvika ivo pa 21,600 saka ndozvimwe zvatitange tichitarisa zvakare kuti vanhu vari kuitei pazororo rino reEaster apo takaona mutungamiri wenyika vaEmerson Munangagwa vachiisa ivo mitemo yekuti vanhu vasawanikwe vachiungana vakawanda uyezve kuti vana vari muzvikoro kumaboarding vasawanikwe vachibva vachienda kudzimba dzavo vaberekiwo vachinzi vasaende kunoona vana vavo saka ndozvimwe zvatange tiri kukurukura uyezve tichida kunzwa kuti ko vanoita mabasa ekutengesa mumigwagwa vari kuzvifambisa sei taisa rombo rakanaka tine mutori wedu wenhau Ezra Chisa Sibanda aripo iye zvinezvi ari kutotiratidza zviri kuitika Gibbs.
Yes, ilaumabo Ezra Chisa Sibanda in Bulawayo, where he is actually at a market downtown Bulawayo, where there are a lot of vendors who are actually not celebrating Easter per se, but are actually eking out a living, because they are saying every day they should be on the streets. So I think Ezra can hear us now. Ezra Chisa, how are you, sir?
All right, how are you, kids? How are you, my brother?
I'm okay. Happy Easter.
Happy Easter to you, too. Thank you very much. Around Bulawayo and mostly in cities in Zimbabwe, a lot of people not celebrating Easter because of hardship. There was a lockdown because of the COVID-19. So many people decided to continue working when the lockdown was lifted. So it was a rush of people coming here. As you can see, most of them They're actually here trying to sell their wares. Look at this whole street, Fifth Avenue in Bulawayo. It goes about 6 streets. There are people selling different things, but selling almost the same thing. Vegetables, potatoes, you name it, and trying to earn a living. They are saying, yes, it is a holiday. It's for families. But how can I survive without eating anything? How can I survive when my children are suffering? So they come to the streets. A day, some of them, they make an average of about $1.50 to $2 if they are lucky. They are selling lots of things at 20 pound. But as you can see, this gentleman here, this is the pawn he sold. This is, I'll show us the money. Yes. Yes. What are you doing here, Taban? Tabana says he doesn't steal, so he's working for his family, so he comes here to try selling any living. Before going to the other grandmother who is here, there's a lady who is selling and he's got a customer now, as you can see. Sisi, marukutenga za chipa?
Marukutenga za mbamba ira.
Unu zvani?
Nondi, chamso mapozo.
Chamso mapozo, marukutenga za mbamba ira. Hey, nasi iswa, Pasika Easter. Kwa sei kwa murikuno kumusina kusorora kumba.
Akutambu zika.
Chicha nete.
Mara, tina, hapana wanotibetera. Rumendi yaka pumbo pindira. Ika dicha tipo umari zeneti wani. Mari zaajo zaka nguwe yaka mwechete. Ika guma. Saka ye zino tiruwa larkungo tambura munu muspiti. Tiku za mautiti tichengese. Asitu tengisa zunja kangu fanana. Mara tisku iwani.
Saka mgaita raki munu tengisa zunzima ripeti.
To tengisa kana utima $10. $10.
Magadi,
mama.
Yes, Papa. Ewo, Magadi. Ai, muri enyu yakakura sei? Uyezve parizvino muri kuzvigona sei zuva nezuva?
There's a bit noisy because the market about to close. Dzokorora mudzi wako, Magadi.
How big is her family? Muri yavo yakakura sei? Uyezve vari kuzvigona sei zuva nezuva? Vanoda mari yakawanda sei kuti vararame zvakanaka?
Ini ndine vana 6.
Munoda mari yakakura sei kuti murarame?
Ndoda kuwana mari yekuvadzidzisa nemari yekuti nendo ndikwanise kuhodha musika wangu uonekere.
Thank you there, Ezra. Gibbs.
Yes. So Ezra, umama konapo wakazana nokutengisa njalo nxa ithengisa uzuza malini ngelanga ugogo konapo okhuluma la yena lo.
Okay, ke siboneke ugogo laphana. Gogo sukuma lapho. Gogo. Gogo.
Baba.
Hello, you know English.
Mina,
you can speak English, isn't it?
I can sometimes, but why I'm Brugaya.
What's your name?
My name is Lobes Nyat.
Yeah, here selling the market. Tell us more about your business.
My business is to go and borrow the items there, come and sit down. I borrow a time to come and sell you.
Okay. So Uteng San Ilan Lam.
I mean I think I'm a free lama
it has Easter for today.
Easter up as Baba. Put Easter. You'll be joking.
There's no Easter.
There's no Easter. How can you have an Easter yet you are starving? In the stomach, there is nothing. I'm so sure.
How much do you make per day if you're like?
You're not much, $2-3.
And then what do you buy with that $2-3?
So
when are you complaining that as an old woman you lost your husband? Tell us more. What happened?
After that.
What happened? What happened to your husband?
My husband was sick. Was brought up by some, I don't know what kind of sickness. Was in a 31-year-old
So, Okay, let me explain to Marvelous here. Marvelous Ukoko lost her husband some years ago, over 25 years ago. She's not receiving any pension. She's not receiving any social care. He is trying to sell here. Mm. What happens? The police officer, the municipality, and the ZRP, they come here, chasing around, taking all her vegetables. She fell sometime last week and is injured. Currently, she's hungry. She makes about $3 when she's lucky per day. She sells also 8 times, number 20 pound. Now, put her bread. So this is what she's eating. This is the first meal. You fought for this country.
I fought for this, but I'm going to change. But I'm getting nothing.
I'm going to change. Okay, has got no support to me, no marvelous. The police officers and most part of the ask for it, right?
Yeah, but I don't care. It's very difficult to get out of it.
Our grandmother here, can you believe this?
Rosinati,
as I told you, lost her husband, but he's stuck, he doesn't get any help. So when he tried to sell, the police officers and the municipality, they take everything. She sells airtime, she sells vegetables, and what she's saying is that she needs help, urgent help. She's not well, she wants to order like other people here and try and sell many things. But now, what she ordered is just for $5. So whenever she does well, she'll get around $3 or $2 a day. But the problem is when these people who are corrupt, the police officers and the monster, they come in here, they demand a bribe. What she does, she doesn't have the money. So she has to surrender all her vegetables just so that she doesn't get prosecuted. When she surrenders that, they will go. And then again, tomorrow they come for the second time because these police officers appear to be poor. They don't have money. So she's appealing for people to help order so many things. And they'll be taking her stuff and selling a few in case they take it away, but she still remains with something.
Mm-hmm. Yes, I actually talked to the municipal, that is Bulawayo Council, which said that they are going to investigate some of the people that are said to be receiving bribes. So at the end of the day, the council is actually committing itself to that. So we see that the grandmother is actually eating some bread there. So what is the last word, Chisa? The last word, Yaki?
Tshela abantu bakulalele bakubukela.
Khathezi. Ngizabantu bona studio 7. Mina nje mina ngakhalelwa ngabantu lapha enqemile kabanceda anti babe sithi ngeMDC.
Babe sithi ngeMDC.
Mina vele phela abantu balapha bazondela khonoko. Ngoba ngantsho nambatshela ngisithi mina lathi uthulo umfana omncane uzangena. Uthi lathi ufuna ukutshintsha impilo yethu lathi sasincedisa sigokokwa. Kwahle kwaba yi-greatest hope.
So what uthi nebantu?
Mina abantwini ngathi
sikhula.
Ngabamphathisa shu. Bantjela umuntu welokhu zini. Owe wamathambo nyazigulela, umuntu okhwentela. Lokurapha nisele lami nginemithi njengalaba abalemali. Laba abalemali abasponswayo. Lami ngithole amadona. Kwenzeka ukuthi lami bambona impilo yami sitshintshile. Ngithole lami ozanginika imali yokuthi ngihambe mfume ngenyanga abazulu labo engitshengisa labo. Bangihambele enyanga bayembhathela itrack ngizihlayela phana ngoti.
So I would tell Munya Konapoke also to the Kulmela. Stegis and Jarl
Ujan.
Chero chikarisa hapana zvatingaita zvirinani hedu kuti tiurayiwe necovid panotiurayiwe nezvaro vana havana chekudya isu hatina chinhu mari dziri kutinetsa hatisi kuwana kana 100
pari zvino mhuri yenyu yakakura sei uyezve munoda rubatsiro rwakadii kune vamwewo vakateerera pari zvino
ini mhuri yangu ndine vana vatatu vari kuenda kuchikoro saka mafizi chii zvese because vana baba vari kushanda havana nemari yavari kupiwa vari kuhoreswa mabhondi mabhondi acho asi kukwanisa kuti abhadhare vana mafizi kana kuti abhadhare zvimwe zvese zvinodiwa mari yatinotoshandisa imari ineyi yabva pamusika ndiyo mari yakatotikoshera
saka munenge muchida mari yakawanda sei toti pane vamwe vakateerera vangada kukubatsirai kuti mubatsirike kuendesa vana kuchikoro
mari tinoda yakatonyanya kuwanda nokuti pamazuva tatakagara elockdown takaita zvikwereti zvakawanda sei taifunga kuti tichatengesa tingokwereta mastafu avanhu tingokwereta mastafu avanhu zvinhu zvisiri kutengwa saka iye zvino takatouraya mari zvotoda mari yakatowanda zvokuti
kotombotarisa nhomba yecovid-19 muri kuziva nezvayo here uyezve munoziva kuti iri kubayiwa kupi
mari yandinotarisira kuti ndikapiwa ingandiitira zvakanaka
ehe konomba yecovid-19 muri kunzwa here kuti
ikawana 1000 usa inenge iri nani ndinombokwanisa kukavha ndikahodha nestafu yangu iwande because iyeno handisina kana nestafu
Kopanyaya yenomba yeCovid-19 muri kuzvifambisa sei muri kuziva here kwairi kubaiwa?
Kana ani kuva hunzwa zvakanaka.
Yeah, hanzi nyaya yeCovid-19 muri kuzvifambisa sei sizvo mune Covid-19.
Ah, Covid hakuna. Sei sipo pano patiri hatisati takamboona kana mwana akaurayiwa neCovid. Chingati uraya vanhu izhara. Covid hatisati takaiona izvo.
Mhm. Ko kuri kubaiwa nomba yekudzivirira yekuti vanhu vawanikwe vachibata COVID
kuipa.
Vaccine, ai vaccine inobaiwa unorwara isu hatirwari. Kutubaiwa zvakaoma kana usingarwari because hauzviti nechipri uchibaibwe. Asi kana ukarwara ndopa unobaiwa Jackson.
Asi nomba zvendei kuti musazorwara kwete kuti mumirire kuti marwara.
Hanzi ndokuti musarware.
Ndokuti tisarware?
Eh.
Aiwa, asagara hapana hatirware.
Okay.
Vakanhasa kuzvara hakurwara aiwa.
Matengesa zvitari.
Ndakaita hapa nokuti COVID yese tachingori pamusika titengesa.
Mhm. Matengesa zvemari zvara nhasa.
Ah, nhasa handina mari yandambotengesa. Ndaona 15 yusa chaiyo. Ndakona kana ndichaye maklabhu nditengere nevana chikafu nokuti mari shomasa.
Maklabhu aya mune muchiita ndaapi? Tiudzeiwo nezvemaklabhu aya.
Tee tichichaya kana tatengesa tinochayawo ma 20 yusa 20 yusa topa munhu yozopiwavo kuti ukwanise kuti ukwanise kuhodha nokubhadhara zvimwe zvakaita apo nepapo. Zvino haa, nhasi kwakusina kana mari.
Mhm. Aiwa, pakanaka chaizvo. Saka munoona remangwana rakamira sei?
Remangwana rakamira sei?
Ramangwana tinotarisira kuti zvichaita zviri nani kana taita takwanisa kumuka tine zvistafu zvakati oh. Nokuti mangwana haisi holiday vanhu vazhinji vachapinda mutaundi.
Kudai hurumende yakateerera pari zvino ndezvipi zvamaida kuti vanzwe zvichemo zvenyu
zvamunoti? Zvinoda chii hurumende yakateerera pari? Muri chii hurumende kana yakateerera pari?
Ah, hurumende dei yatibatsirawo sesiwe musika nokuti paCovid paya ndopatakangogara tadonha tikadonha zvachose nanhasi tisimuke zviri kurema.
Aiwa, ndizvozvo tinotenda chaizvo. Uyezve mupe neEaster yakanaka, saka muchapedza nguva iyi ipapo.
Takutovhara izvozvi, ndadomiswa nemuchiri kutaura neni, takutovhara tatononoka.
Aiwa, tipei mazwi enyu ekupedzisira.
Haina hapana hangu zvandinogona kuti nditaure, asi ndingotaura zvakaoma zvisingaiti. Zvinoti kuomerawo nesu mavhenda zvoti vemabasa hazvikuratidza zvinhu zvakaomera vanhu. Hapana chakambonyorovera.
And Chisa, how much does she make per month? How much does she make? Do you know? Chisa?
She, you mean the lady?
Yeah. Yeah, Baba.
The lady was luckiest today amongst all of them.
Yeah.
She's one who made $15. Others are averaging $1 to $7.
And per month?
They sell because somebody came and bought a peg of potatoes, which was $10. She was lucky, and most of them didn't make any money.
No, okay, per month, how much does she make roughly per month? Do you know?
Per month, on a good month, they make about $45, some $70, some $30, depending how lucky they are. As you can see, the lady here is still sitting here, but she's shy to talk, but she hasn't sold anything. Others already dismissed it, but she wants to remain here, thinking there'll be last customers coming here in the evening to buy something.
Oh, yes, Mama, yes. So,
All right.
Tell us about the show. Tinana mama wedu ari kutengesa masiriti momu. Tatinoto kumbira nechoti siti kanzero nezvo. Ishande nezvo zvakanaka. Vangwana kuseni vana nhasa anaye. Papota paita noise pana pamasiti kanzero vachimhanyisa vanhu street. But it's not good. Hatisi pariro. Hatishandire zvakanaka nesu. Tose tiri vanhu. Chinja tokumbira oka. Ndechekuti kanzero yacho nesu itisumudzirewo. Nesu isu tatisipo. Kanzero yacho inowana vanhu kupi. Ndopane nyaya ipapo. Pakamira vanhu vese ava, iyo kanzuro yacho inoita nezvei. Vatatira netiri vanhu. Tatokumbira tiraramei pamwe chete.
Baba
vacho.
Vakwanisa business here paEaster panapa. Vakwanisa
kuita paEaster kuita business here.
Tirikwazamo hedu kuti apa neapo, but zvinhu zvakaoma. Zvinhu zvakaoma. Hapana business iri kumhomhanya but chinhu chiri kuitika ndechekuti kumhanyisana
izvo
ndiri kupenda muna Robert Mugaba ako padhuze neJubilee Court but asi mari yacho tiri kushandawo kuti ishande iri kunetsa baba mari vakomana vari kushandira $5 yes unenge wati kuti umuone per week and mari yayo irikurwadza wekuti umupewo mwana yeyeka zvinorwadza and it's not good hatiraramei kuti tese tiri muZimbabwe tisimukira uku maoko takapiwa kuti tishande asi kushanda ka tinokwanisa kuti tiende mberi but zvinhu zviri maoko zvakutourawa nekuti nemumhaisirano nawo tikuita nevanhu
ndinombuzo kukuru
ngila umbuzo lapo sindebele ukuti yena ngenyanga wenza malini chisa ubaba khonapo
tuenza malini ngenyanga
nenyanga ngokuti ngichai mari sivo kuti ndarovawo mari kuti ndine vapanha vangoka ndakasvikawo mu200 ndinenge ndaita mari asi 100 250 zvinhu zvakaoma ndine gurupu yepeople yandinenge ndinayo vakomana vandozopedzisira vanitiza ndosara ndiri one saizvozvi nhasi vapanha vaenda vakatotiza vakazvidhara mubhadhari asi basa riripo but asi mari haisi kuwanika nenzira yacho asi mari irimo asi nokumhanyisa nekuitikana vanhu hakusi kuti tiwane mari
taura naye mavelasikumira
kuti tiitewo mari nekuti kwamuriwo kumusoro zviriko tioda kuti tese tichiirawo
ko havasi kutya here denda recovid-19 iri uyezve vari kuziva here nezvenhomba yecovid vaccination
covid
aiwa covid iriko hakuna munhu asikanzi kuti covid haiko asi nenguva iripo yezviyezvika kuti munhu wese akagara chinzi covid ezviyezvi zvikoro zvakavhurwa baba tinda kutaura chokwadi bhuku remwana rechikoro riri kuta 4 years 400 ukasvika panguva yese unotsvaka textbook apa ndikutsvaka textbook riri kudhura apa ndikuda counterbook riri kudhura zvese zviri kudhura asi zvatida kutaurira nezvekuti tese tiitirana zvinhu zvakaita sei tese tiende mberi izvo chikoro izvozvo chakavhurwa ka asi matextbook hakuna kuchikoro akutakwa neni baba futi ndiuda kubhadhara futi wakomana
ungapi nkosikazi
nkosikazi aripo ari kutengawo muno mavhenda ari kutotengesawo ino nhasi atombotiza akutengesera kumba kumba akutengesa domasi 20 bond was great kusvika yapera inopera nemari hapana mari apa madomasi anongoora ari kumba
aiwa tazvinzwisisa muve
mfuna kutengiswa kuti po xa umama ethengisa tshisa laye ethengisa benza malini hallo ezra uyangizwa baba
say something uvanhu musani maeni
atago ndisiinawo ka chinja tingokumbirawo kuti korona hatisi kuramba kuti iriko but nesuwo totoziva kuti upenyu huno wakangogara mumba unofira mumba kutopfuura korona yacho kutobuda ndekutonotsvaka mari so isi tichatombobudavo tichitsvage mari nekuti vana vari kutambura vada kuenda kuchikoro izvozvi ndaunotenga 2 liters yedrink andatonanzi 2 liters ndikuitirei favor 2 liters just margin a man like me just buy 1-2 liter apa vana variko kumba vada kumwa mai vada kumwa apa rakunzi nderechikoro haribatwa namadha
garauti nderechikoro
vana vatotikumbira izvozvi ndokutomhanyira izvozvo kutomhanyira drink revana isi tokumbira kuti zvizvi 2 liter shuwa baba vakaita senuwo shuwa nditengewo 2 liter ko medium anomwei Madam, I was about to work with how to drink the one which called. Then you walk over, Marcoman. I tell her, I made this. Thank you.
Yes, I was a sister. Network yakhe marvelous. So there you are. He is at the market. He's coming back shortly. So there are so many people that are talking different things. And we know the situation is quite bad. So, you know, some people are saying they can hardly buy anything. You had this gentleman, I think Chuma, he was saying that he's supposed to buy a 2-liter bottle of some drink, you know. But he says it's not that. You know, there is a chisa. So chisa.
Gibbs, just to answer, there's a question here from Teresa Dambuas. Where is she? No, Teresa, this is in Bulawayo. Ezra can just reinforce again where in Bulawayo he is, just in case there are some people that want to help and they can be in touch with him.
Yeah, okay. Yes, so just a good to see the Babuti, Ola, Kulapomunyan Bad, in general, Kulap.
Uko, Kulava Kuma, Laega, so same Yamen, Kulapunjan Book. Ubanuko. What is wrong? Mamma, Ching San.
Shantama Plastic, La Matamatis.
What's the business mean, John?
I am to be passing
out. Who told you in
the Marine? I will, which is how do you tell my thing? I'm going to go on my team.
10 years or 15 years.
My name is the whole thing. I'm like this.
Now, to be a good woman, I could not go.
Yeah, Coco, Unjan Coco.
Then I'll come for myself and you say, I'm admiring you for them.
Nagule Mali, Usu, or Antin Nagule Mali, we have a child Mali.
Nagule Stavu, who said we are taking it and we can't 15 again.
So we are Pilis, I was a Konok.
For no, what to my Lalu, I down, what I'm saying, I will Pilis around.
Ule Mulenganan, Coco. Imuliako in Ganan. Yea, Imuliako in Ganan, yea. So manje kuyaphileka yini gogo kuyaphileka
abazula gogo kuncane ukuthi baphile kodwa awusiwe unjenga wakudala hayi
ye khuluma la ichisa konapho khuluma la gogo sibili
manje kathese usuba mnyama uyathatha isikhathi bana usuzuba ngihlala ngapha
chama kwegweni uthi
maphogweni uzohamba ngani
ye bus
uthatha isikhathi bana
kathese isikhathi
Okay, I'm going to go about tennis. Go to tennis.
I'm loving my mask. I'm going to go to
What is saying here is that things are tough. She sells the plastic bags. She also sells the tomatoes. Today she made about $7. On a good day, she makes about $10. $10. So she comes 2-3 times a week to try and come and earn a living. It's got about 4 grandchildren and 4 children. All of them are not working, but they've completed school. They are literacy, and some of them are doing the so-called peace jobs.
Marvelous.
Saka, pani wamo ireva ripo ipapu wanogona shona timbons wa shakari? Apo chuku
utaura isu. Jamchwa, kareka tawe na puti. When I'm going to Ari kutengesa manewspaper kuti but skate kutaura.
Ndizvozvo vamwe vanotyawo apo tiri kunzwa kubva kune vanoita mabasa ekutengesa mumigwagwa kuBulawayo. Tine mutori wedu wenhau Ezra Chisa Chibanda ariko ikoko kuBulawayo akwanisa iye kunge achibuda achinoona kuti vanhu vari kuzvifambisa sei panguva ino yezororo reEaster. Tiri kunzwa vazhinji vari kuchema-chema vachiti chanyanyoita kuti vabude inyaya yekuti vada kutsvaga mari yekuti vana vadzokere kuzvikoro. Tanzwa vamwe baba vanga vari kutaura ivo kuti vari kutotenga lita redrink asi drink iyi ichange iri kunwiwa nevana chete vechikoro kwete ivo nemudzimai wavo. Saka tiri kuenderera mberi tichitarisa zviri kuitika pari zvino.
Ubhuti
sikhulume laye futhi siphethe laye unga bona ngam sesukile khona
ubhuti
okwathi ukhuluma laye khona manje
o nangu la khuluma laye
unjani kodwa
uthini yabo unjani Mr. Two
nompilile akungitsheleke ukuthi wena ngwakho imuli liyenelisa yini ukuphila ngakhona kokuthola ezitradeni
hayi vela kuna nto eraiti lakatiakungula vela ukhuma yokomba ukhuma hao vela kunanto eraiti la
so uyatiyatiya so uhlanganisa njani imali
vele kuyathela istress loku nokukhuma hakho vele hayi incono sithule dube mina vele angifuna ukukhuma hakho lo ze ngikhuma ngento engela-two box elizweni lami
so kodwa kudala wawusebenzisa umsebenzi ongcono phela wawusebenzani kudala
angandisebenza kwenye ishop kudala but yasivalwa
so wasusenzani ke mzawa
hayiko kwahle kwaba njengakhona lokhu kwahle kwaba yikhona lokhu yiko sengiyikho khona lokhu
kunzima baba so ubona ngani pho kuyagcina ngani ukuhlupheka lokhu
njani
ukuhlupheka lokhu kuyagcina ngani baba
aloku sofuna ujaja kuphele ngenelo lokhu thina mazimbabwe singekakwanisa sodwa sofuna yena siqoqe yena
aha marvelous
Vana venyu vangani mhuri yakakura sei
vana vari kuenda kuchikoro ndine ari fomu 3 neari grade 3 ndo vari kuenda kuchikoro asi vamwe vose hai vasumuka hangu handirambe ndine muzukuru uchindova ndakadai ndakaroorerwa hangu asi kugara uchinetsana nemukwasha kuti ndodoo mari asi zvisi zvakanaka vanotobvunzawo kuti mukwasha ko baba vako vakaita sei ndakaroorwa nemunhu ari mutemo chaimusoja ndakukudza chokwadi vomutemo asi zvinorwadza kuti ndikosvika kumukwenyana everyday mukwenyana mangwana mukwenyana asi mwana onei kuti andibirewo drink kumukwenyana ndomudzingisa parudoka
Icho kwa disaka apa munoona remangwana rakamira sei tichiona kuti Eastern opera nasi.
Kwakaoma tisingaziva kuti gore rino darangara tichinungura kuti corona iitiperei. Neso kuti tichasei tishande vakomana. Nekuti zvinezvi mashandira tiri kuita aka akaoma. Akaoma nekuti kugara kwataiziva kare da kuti taure chokwadi. Mwana wechikora ari grade 3 aiwana textbook. Mwana ari kusekondari aiwana textbook. Chinonzi inini mubereki ndibetsero chinoenda mberi ka chinoonekwawo mberi bvati kuti ndotangira ku textbook ndabva ku textbook ndaenda ku accessbook ndaenda ku pencil ndaenda ku exam fee ndaenda kunobhadhara zvese zvinodiwa kuchikoro sanitizer zvese mubereki aiwa chikoro chacho zvirina chimbovharwa chonyatsovhurwa zvarongeka nekuti sivabereki tisichimbosamatowandawanda kudai mustreet kudai ndeiona kupi mwanacho mwana anochepa izvozvo mukona tudita iyi iyoyi ndeyavana iyi aimwe nemukadzi iyi hatirari akamwimwa
aiwaata
chokwadi anorwadza aiwa imbopatarei gavhumendi gavhumendi ngaitionawo ndinotambuasa nguva inoka weare suffering zimbabweans suffering zvinorwadza endonozivaka izvozvi mungona dhiringi iri ndatenga iyi mutengo wacho wandatenga nawo
ndokutotaurirarangachinzi
$3 ndasosvika pakunogeeta kuti ndiware ne $2.50 asi iro kasvika kumwe nzvimbo parinotengwa chaiko hati pa kusvika ikoko ichinje $1 chakuti chiungofa tikungovurahwo tashanda mari yatashanda yagandiwa matiurayawo ukumauya futi matiurayawo senge izvozvi tasemwe kuti the government iri kuitire chii munhu korona yose iyi kupera kwayakaita ka kutaura chokwadi chaiko hakuna zvinhu zvakanzi takatenga takapiwa nevanhu nemadhona akatipavo kwoiyo government yatitirei isusu vari kudzingirisa mastreet iyo yatidzingirisaapana
dai hurumende yakateerera pari zvino maiti chii
aiwa inzwaika apa tikutaura kuti izvozvi chikoro chakavhurwa ka kana gavhumendi ichigonawo kungaitiitire zvinhu zvechikoro zvevana zvakarongeka yotaura kuti mubereki bhadhara mari yako yefisi sesiti kanseri rinoda mari yayo yekushandisa mvura mvura tiri kugeza hatisi kuramba tikuiwana tichigeza tichibhadhara mabhills edu votobva kufonerawo futi mangwana kuti aiwa mabhills ako atikwirei mboya kuno kumaofisi toendawo kuti titaura nawo zvinhu zvakaoma tichibhadhara zvishoma nechishoma asi gavhumendi haitauri tinongopiwa chidhindo enda ndotenga mabhuku
aiwa mashoko makukutu chaizvo ko panyaya
ndatiuraya zvikuru zvikuraya taurayiwa taurayiwa tautaura chokwadi yezvinezvi taura so
upu ndogara kudini
ndogara mubarangirini BG Barangreen uko ndoka ndogara pamwana wangu anofunda pamondrosi pamondrosi apa ndopafunda mwana wangu mwana wangu mudiki uyu arifunda pabarangreen
norwaakumuze
nejacksonjackson
yevaccini ka kutaura chokwadi inini kundora mukundoona nii mubereki ndiri panapa ndakatoibayiwavo kuti ndipinde mustreet ndakabayiwa izvozvo mukundoona ndiri ndakatobayiwa asi vana handisandabayisa ndikungotya kuti vanondifira ndakafa ndirini vana ndakaoza ndakaa ndafa hai zvavhara
ndaonaakana
imwe auya aiwa haichabvumi
haichadiaiwa
hachadi ndakabayiwa bayiwa aika hachadi babhai babhai guys babhai
ndobayiwa kairi kuti
ishande aiwa iri kushanda aiwa ndinokana handirwari
aiwa
ndakabayiwa baba ndakatobayiwa ndakatobayiwa 2 times ndakatobayiwa ndakabayiwa live now kana vachida kuona mapepers ndokurakidzai ndakabayiwa zvakanaka naka mushe butizvo zvandakutotya manje ka kuti kana vakuenda kunhamba 3 handichaziva kuti andakurwara ina ndirwarei kurwara chako handizandorwara nei asi anambo korona yekutanga yeyekutanga yainzi munhu yekutanga Ndakapinda mutaundi muno muchihodha nichienda kumba, nichihodha nichienda kumba. Asi anobvira ndarwara, ndamubva kana chirwere kuvana. Asi uzva chandakabairwa chii handimbochizivi.
Makabairwa kuti?
Ah, ndakabairwa kuibhech.
Ndatinini saka since mi makabaiwa madi kuti mhuri ibva yabaiwa kuti mugare mese muri sefu. Kuti kuvana nemudzimai.
Angaza akabaiwa akawana sara nani. Gaza right. Gagara asina kubaiwa. Ndakapatese kumbai vana vanofa vanosara vasara vasina muchengeti. Kwendakazoenda ndakafa. Handisi kuziva kuti ndichafa here. Majekiseni emhepo kaya hatingobaiwa zvirikungobva kunze kwenyika. Hai mukadzi ndakakuramidza ndakatosabaiwa kaungobaiwa ka unobva waenda musha kwako. Vana ndovaendesa kuvatete vangu vanochengeta vana. Vatete vangu vanobvira vabaiwa vakataa ndabaiwa.
Mukadzi akabatwa necovid unozoita sei?
Dai akamuona akafa kare.
Nokulungile chizisevo.
Okay, thank you very much. Okay.
Yes, so
I think this guy made our Easter today, really.
Yes, so it's good that Chiza, you are talking to many people there, and xa bakhona nje abatshwana ababili siqedhe sohlelo lababili nje
abaseko bonke abanye basebeyalayo bonke abesebaye abantu sebetshayisile du njengokubona besogijima bathwele izikadi zabo
osomoya
akusela muntu ulosisi lo wedwa ngiyoyalileyo ukuxoxa la mnumzana singaxoxa usuhamba allright
abaningi bathi sebehamba
a bonke sebehamba usisi lo uthe sabo uthe landwe ebusuku wesabani wesabusisi akazi uthe landomba nebusuku iscared saying someone might people who come at night and they abduct here. I don't know who is going to do it.
While you are looking, you can tell us the outlook of the whole situation there in Bulawayo and Chisa about Easter and how people are doing.
Like we said before, at the moment, they are vaccinating the elderly people. Most of the clinics in Bulawayo and Kuluban and all that, I went there were some queues of elderly people coming there for vaccination. But the people, as we heard from them, they don't care about this Easter holiday. They say it means nothing to them. So this is why they're in the street here selling. Even when I went to the western suburbs, there are people that don't care. There were no churches. A few people went to the churches. But everyone else, it's not the Easter holidays, which you remember long back ago. People didn't travel to homes. They were advised not to travel. So it looks like the people, they follow the guidelines. But if you come into the Zuko buses, they are packed with people, so there's no social distancing at all. And a lot of people are saying they don't care about COVID because they are as good as dead. So most of them say they won't take the vaccine. We wait when the government set out another COVID vaccination where they will cater for the younger ones. We'll see whether people react. But at the moment, only the elderly people went in to take the vaccine because they were encouraged. They are actually adverts running on radios and TV here to say all the elderly people should go for vaccination. Some of them decided to hide. The young ones are saying they are not going to treat. As you heard them say, they do not die. They know that they will die in 3 to 6 months' time.
So, ngesintu sibila kusitshele nje ukuthi kwenzakalani khona ngesindebele. Kungukuthi hamba manje ngomtshana.
Lapho kwamanje abantu bathe Easter bayisebenzi weekend Easter bazahlalela bona bazenzela abakufunayo. Ukuthi the streets are full, people are driving around. But at the moment nobody cares. People are saying they cannot starve at home. They've got no money, they've got no food, therefore they'll come to the street to sell. They were locked down for a very long time, meaning that they've got they owe a lot of people money because no one cared for them. There was no social care. They were receiving no money. So but abaningi bayala bathi bona into le yababulala bayezukuthi iChina ifuna ukubulala amaZimbabweans
bafuna ukuthena ngayo ukuthi babone nje ama guinea pigs so abayithathi vaccine also bayithathi
yeah marvelous
aiwa apo tiri kunzwa mutori wedu wenhau ari kubulawaya achitaura iyo mamiriro akaita zvinhu muguta irori tanzwa vanhu vanga vari kutaura pfungwa dzavo pamusoro penhomba yecovid-19 tanzwa vamwe baba vabva kutaura vachitauravo kuti ivo vakabayiwa nhomba iyi asi vanga vari kuti vari kutyira mhuri yavo asi vana mazvikokota ezveutano vanoti zvakakosha kuti kana mumwe womumhuri abayiwa mhuri yese ibayiwe kuitira kuti vanhu vawane iye yavanoti head immunity inozoita kuti kana wabatwa nechirwere ichi masoja ari mumiri mako awanikwe achirwisa denda iri recovid-19 saka ndozvimwe zvatanga tiri kuziya pamusoro pezvazvo titarisawo zvakare mabasa ari kubatana nevamwe vanoita mabasa ekutengesa mumigwagwa takanzwa vasimeo wadzai vevhiset sangano rinobata iro richishanda nevanotengesa mumigwagwa vachitiwo vanga vari kukurudzira kuti hurumende ivhure mabhodha miganhu yenyika sezvo miganhu yenyika inobva kuzimbabwe kuenda kusouth africa nekumwewo dzimwe nyika yakavharwa pari zvino asi zvakare vana mazvikokota ezveutano vanoti aiwa danho rinenge rakatinakei nekuti takaona second wave ichibva nechekusouth africa uko kune imwe mhando yecovid-19 yanga isinganyatsozikanwa strain yacho pasi rose gibs
ye siyabona kuti selinqunda mehlo kuna mazizi seliyatshona ilanga tshisa abantu ngazana sebusiya ngemakhaya kune kepyu kumbe kume njani khonapo
ikepyu ikhona from 10 p m ikubona loko bekhona from 10 p m ikepyu ikhona but abantu ane bayibreaker so ngo 10 p m kule kepyu kuyabotshwa sili people bagcwele central if there was time I would have gone there to show you the people who are locked up
singathi ke abantu ababotshwa baningi kanganani
abantu ababotshwayo baningi kakhulu bafayindiswa ngangena fayindi ihambe ecourt baningi kakhulu abantu ababotshwayo after 10 p m badojwa kodwa abantu abaningi khanya banika amapholisa esibambiso inkohlakalo leyo yesidelaaaholiseni sebalutshwana amavilana zuya babegcwala kathesi balutshwana kodwa ungabuya lapha ngaba-past 10 abantu baloku begcwele etown
ye so nxa sukhangele khonapho okungani kuhlupha abantu kakhulu kuyi tshisa wona ngokubona kwakho
okuhlupha kakhulu abantu balamba awulakudla abantu abalamali imali kayikho awulakudla akulalutho olukhona abantu badubeka lake ngitshile ukuthi akula-social care ukuthi banike kulama-donors yenze abanika abantu ukudla lokunika impahla le mali abafaka kubo-ecocash ukuthi bathole imadlana ama-200 bonds bona la yikuphila kwangikhona abantu kodwa abantu abaningi imajonizokhipa kula baphila ngabantu abakuphandle kwelizwe labo esengama-diaspora
singathi ke sibonile ukhuluma la ma-vendors khonapho thisa bethengisa impahla etshiyeneyo singathi impahla engani iyathengwa kakhulu yiphi njalo umuntu nxa ehlezi khonaphana kuyabe bona ukuthi uzathola imali kumbe katholi imali siyabona kulo mama olokhu ehlezi khonapho and ungani katholi lutho sesingazi ukuthi ukuhamba njani ngoba utshisa sengani sephumle khonapha qhubeka marvelous over to you
ehe apo tiri kunzwa Ezra Chisa Sibanda anga ari kutaura iye kuti kunzvimbo yaari pari zvino kubulawayoko kune kefyu kubvira na10 o'clock kusvika mangwana kuseni saka ari kuti pane vamwe vanowanikwa vachizowanikwa vachityora mitemo yekefyu ava vanozowanikwa vachisungwa nemapurisa vozoenda kukoti nezvimwe zvakadaro asi ndozvimwe zvatanga tiri kukurukura ipo pano tichitarisawo nhunha dziri kusangana nyanya neavo vari kutengesa mumigwagwa so Ezra, you were just talking about the curfew there. What actually happens if someone breaks the curfew?
If someone breaks the curfew, they take it in. And you are asked to pay a fine of 5,000 pounds, which is equivalent to $50.
Uh-huh.
If you don't, then you are detained and you are taken to court.
Okay.
In court, there it is up to the magistrate to decide on your fate. Sometimes I heard that there are a few people have been remanded in custody because they failed to pay. So a lot of people tried to raise that money. At the moment, there's a lot of corruption among the officers. When people are being taken to the police station, you see them running away after paying the police officers. Those $50 is a lot of money. So a lot of people pay. Some of them might ask, they say they give them $5 in their release, then they run home.
Mm-hmm. Thank you.
Yeah. So, well, I'm about to buy that. Benza njani tshisa ngozana utshisa ke seqhumekile khonapha So siloke sokusela nje imizuzwana ethize ukuthi siqede uhlelo lethu marvelous siyabe siloke sithova kancane sesiyefika lapho esuka khona. Siyabona ukuthi-ke abantu ngesikhathi se-Easter baningi kakhulu akade bengani befisa ukuthi babuye kwele Zimbabwe, kodwa siyakwazi ukuthi i-border ivaliwe, so many people are complaining about that. So bezabuza-ke thisa ukuthi abephula imithetho kumbe ngithi iziqondiso ze-curfew benziwani ba?
Abephula imithetho babo othiwa bakwazi e-police station after e-police station nxa bengela fine lana e-5,000 bakwazi 4 days. Because within 48 hours they must be in court, and therefore it depends with the matter. So the action, abanye ba valelo in the custody, abanye shwez batara ba batara. Kula abanye shwez experience uzo batara. Kula abanye 2 months basic fine. Kese ba keep it apart.
So na uti unga valelo, au kese uti unga valelo iskati singala.
I miss that one.
Yeah, umuntu valelo ayo, uvalelo iskati singala. Magozo wako.
Ngokuvala e-police station kumele ahlale not more than 48 hours. Engavala namhlanje kutho ukuthi day after tomorrow kumele ahanise e-court maximum.
So owehluleke ukubhadala imali-ke e-court engahamba bamgweba isikhathi esinganani?
So lo msindo yaxoxa sokule too many cars.
Oh yes. Embuza ukuthi-ke ongeniswe emthwandaba bamhlaba kanganani? Bamhlaba kanganani oya emthwandaba? Wezi ukuthi ugwetshwa okwesikhathi esinganani?
Kulabanye amagwetshwa
ye qhubeka baba. So sibona ngazani-ke i-network yethu ngazani iyaqhumeka lapho u-Ezra Chisa Sibanda angani ukhona. So siyabona ukuthi-ke usendaweni engani ayila network enhle kangako. So bona ngazani uzama ukuphenduka khona manje ukuthi nje achasise okunye nje okulutshwane. Sibe sesiqeda-ke uhlelo lwethu lanamhlanje lo-Ezra Chisa Sibanda nguye kade ezibambile ikhona ngale-ke kobulawayo. Siyabona-ke marvelous, siyabona-ke kula bantu abagidayo sibili amazayoni isikhathi sabo phela ukuthi betshayisa izayoni bebhode. So azi ukuthi kutsho ukubhodabhoda konkuyana ukuthi kuyabe kubhodelwana. So I think it's a tradition, right?
Yes.
Messing around.
Yes.
You know? Yeah. So and I hope they don't get dizzy.
I think they have a lot of practice because I've seen this being the same dance in Chipinge. Mm-hmm. And I suspect, you know, they're the same religious group. But it's interesting because yesterday, Easter Sunday and today are mm-hmm. very important in the Christian faith. That's when most people do that dancing because it's when Jesus rose from the dead. So, yeah.
Yeah, so when we look at, Easter here in USA, it seems to be different from what Zimbabwe has experienced, right?
Yeah.
Right. I think we've got Chisa now. Chisa, can you hear me? Chisa, we are going to. Yeah, kwa ngazani ge uspanda mwani u ngazani ge utungolwa ke kaluma ngi panelo. So ge zezuguti ge inkinga ingani ingapi? Marvelous, because you cannot hear us very well. But anyway, I think we've come to the end of the show.
Yeah.
We had Ezra Chisa Sibanda, who was actually giving us a lot of information on what is going on in Zimbabwe. We are happy that we managed to get him, and he told us a lot about, you know, what vendors do there. And those vendors, they were expressing what they know they are doing there, you know. So there's a lot that they are doing, and it seems some of them are really struggling to make ends meet.
Ehe, tinotenda vese vanga vari pachirongwa chedu nhasi. Tanga tiine mutori wedu wenhau Ezra Chisa Sibanda ari kubulawayo parizvino anga achitiratidzawo zviri kusangana nyanya nevanoita mabasa ekutengesa mumigwagwa panguva ino yeCOVID-19 uye pazororo reEaster.
Hai ke uwo manje sesiphuma ke khonapha ke sesichayisa umsebenzi. Signing off is Gift Dube in Washington DC saying good night Zimbabwe.
And I'm Marvelous Mhlanganya, who is saying good night and happy Easter. And let's meet again tomorrow on Let's Talk Ngati Kurukurei.
Bye-bye.